Achitaura pamhenderero dzaitwa pamuzinda weparamende nhasi, madzivire ati vechidiki vari kusiyiwa nehurumende pamwe neparamende panoumbwa mitemo pamwe nepanotorwa matano ane chekuita navo uye izvi hazvina kunaka. Ati panofanira kuva nehwaro hwekuti vechidiki vakwanise kupa pfungwa dzavo panoumbwa mitemo uyewo kuti vapiwe mukana hwekutora matano ane chekuita navo.
Ini ndinofunga kuti hurumende inotofanira kugadzirisa nzira dzekuti isusu vana vechidiki tinyatsotaurira hurumende kuti apa ndo pane nyaya yedu apa, nekuti pazviri vanhu vakuru vanoenda mumaconference zvavo vonoshandira imomo vonogadzira mitemo, then isusu tongozozwa sevana vadiki kuti pane mitemo minyowani. Saka ndinofunga kuti hurumende inofanira kugadzirisa nzira idzodzo.
Pamusangano wanhasi vechidiki vapiwa mukana wekubvunza zvese zvine chekuita navo kubva kumapazi ehurumende nemasangano anoshanda akazvimirira, makomisheni pamwe neunicef. Vechidiki vapinda musangano wanhasi vati vanoda kuti vapiwe mukana wekudzidza zvakanaka, kuve neutano, kuchengetedzwa, kuwana chikafu pamwe nekugara zvakanaka. Makurukota ehurumende akawanda ange akakokwa kumusangano wanhasi kuti azopindura mubvunzo. Kubva kune vechidiki haana kuuya, izvo zvatsamisa sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo amai Priscilla Misahirambwe Mushonga. Amai Misahirambwe Mushonga vaudza mutauri weparamende Advocate Jacob Mudenda kuti vamhanyarire makurukota aya kumutungamiri wenyika. Makurukota asina kuenda kuparamende aya ndiye anoti vaobhadhaya mwoyo vezveutano vateni matema vezvedzidzo yepasi, vakazembe kazembe vezvemukati menyika, vaziyambi ziyambi vanhu vegurukota rezvemutemo pamwe navapowo mazima vanoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Asi zvisinei nekusauya kwavo, vechidiki vanoti vadzidza zvakawanda kubva kunhengo dzeparamende nemasangano auya.
Isusu vana vechidiki tanga tichiita kutaudzana nevaremekedzwa vanoshandira kuparamende vanenge vachigadzirisa zvemalozi. Saka ndazviona kuti tatoita kushanda isusu vana vadiki pakuti vaudza kuti isusu vedu tine nhamo dzedu. Saka pakuvaudza nhamo dzedu ndazviona kuti taita zvakatonaka.
Nhengo dzeparamende dzapinda musangano wanhasi dzaita chidzidzo chekuti dzichavandudza mitemo yese ine chekuita nevana vadiki kuti ienderane nebumbiro remutemo wenyika pamwe nezvisungo zvakaita seUN Convention on the Rights of the Child. Vataura vakamirira nhengo dzeparamende vakaindiresi Paradza vatiwo paramende ichapasisa nechimbi chimbi mabhiri ane mitemo ine chekuita nevana akaita sechild justice bill.
Tichanopa gwaro kuna purezidendi tichivaudza kuti gavhumendi inofanira kuona kuti kodzero dzevana dzaitwa ndingapa semuenzaniso wokuona kuti mwana wese anofanira kuenda kuchikoro, mwana wese anofanira kudzidza, mwana wese haafaniri kurohwa kana achinge akanganisa mitemo yevana. Inofanira kunge iri tungati muchirungu aligned neconstitution and also kuti vana vari vachiti vasati vasvika zera havafaniri kuroorwa. Saka ndozvatida kunotaurira president kuti president oda kuti hurumende yenyu ione kuti zvinhu zvese izvi hazviitwe kuvana. Vana vanofanirwa kukura vane kodzero dzavo.
Vachitaura pachiitiko ichi vamudenda vati masangano akaita seUnited Nations pamwe nenyika dzakapfuma vanofanira kutsigira Zimbabwe vachiti pari zvino nyika yakaomerwa nekuda kwenzara. Vati hazviratidzi hunhu kuti nyika dzakapfuma dzinochengeta mari yakawanda mumabhanga dzichitadza kubatsira nyika dzakaomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.